Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 Chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe raenda kuHigh Court richipikisa kuwedzerwa nemakore mashanu nguva vaLuke Malava vange vachishanda. Kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura vaDanford Ngadziore vachiri kubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro, zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1579, asi vanhu gumi nevasere 18 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mashanu ane makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 549,797. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevatanhatu 38,466. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevanomwe 36,277. Murwiri wehondo yerusununguko vaFrederick Mutanda uye magweta HDP ari musangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe vakwidza mapepa kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa dano remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekuwedzera nemakore mashanu nguva yekuti mukuru wevatongi munyika vaLuke Malava vange vachishanda. Vanoti nyaya yekuti vaMalava varambe vari panyanga kutyora bumbiro remutemo renyika. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rakatoendesawo nyaya yakadai kudare richiti vaMalava vanofanira kuenda pamutyandigere sezvo kusaita izvi kuri kutyora bumbiro remutemo. Asi bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa mutsamba yavanyora kuna vaMalava vati vanokwanisa kuti vaenderere mberi nebasa sezvo vana chiremba vati vachine utano hwakanaka. VaMalava vange vasvika makore makumi manomwe ekuti vaende pamutyandigere, asi bumbiro remutemo rakavandidzwa zvapa vaMnangagwa simba rekuvawedzera makore vari pabasa. VaMalava vaifanira kusiya basa musi wa15 Chivabvu. Asi vaMutanda nevamwe vanopikisa dano iri vanoti vaMalava hafaniri kuramba vari pabasa uye vange vari mutongi kwemakore gumi nemashanu adarika. Vamwe vaendeswa kumatare ndeve Judicial Services Commission vanofanira kushambadzira mabasa evatongi vari kunzi vakakundikana wokuita izvi sezviri mukumbiro remutemo. VaMutanda nevamwe vavo vari kumirirwa nemagweta eHoney and Blackenberg Legal Practitioners vanove nhengo dzesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Magweta echidiki vanozviti Young Lawyers Association of Zimbabwe na mukoma Frederick Mutanda vanova murwi wehondo yerusununguko Liberation War Veteran ndiwo wakaenda kumatare kudarara High Court nezuro musi wechipiri wachiendeswa Judicial Service Commission wa Malaba na Attorney General weZimbabwe kudare.
Vari kuda kuti dare riite sei chaizvo?
Vari kukumbira kuti dare High Court riite wa Malaba wasa benefite kana kuti wasa wane kusimudzirwa ne amendment extension ye term ya Chief Justice zvakatarwa kana zviri mu amendment nyuwani makosa amendment aitwa yasonzwa pera musi wechishanu. Saka varoda kuti vamanaba wa mbevasi yebasa ravo uye Judicial Service Commission itange process kana kudano rekutsvaga Chief Justice munyuwani.
Zvii zvavari kuti zvinoitika kana matare akasatora danho iroro?
Wari kuti muZimbabwe mungava neconstitutional crisis kana vamalaba vakanzwa pfure kuendera mberi nebasa ravari Chief Justice panopera tenya yavo musi wa 15 May. Saka ndozvaitwa nemagweta Young Lawyers Association Zimbabwe naKuma Fred Mutanda wakamirirwa nemagweta eKwane Blackenberg wachitsigirwa neZimbabwe Lawyers Human Rights. Nyaya iyi yanzi ichanzwika nemusi wechishanu kudarira High Court Maskati kumatudzi Maskati. Saka takamirira kuti tinzwe kuti zvichafambiswa sei nekuti nyaya iyi yekubata bata bumbiro yekubvarura bumbiro inyaya rwadza zvikuru kuti bumbiro ratakabvumirana tese tikavhotera neuwandu huri muna 2013 tichiti haneu bumbiro idzva riri progressive kana kuti riri padhuze kuva a bit democratic rakutotanga kutobatwa batwa. Zvinhu zviri kurwadza kuma Fred Mutanda, zvinhu zviri kurwadza Young Lawyers Association of Zimbabwe nevakawanda vane Zimbabwe vari kuti akotadii kutanga tango implementa maprovisions kana kuti zvakanaka zviri mubumbiro rediri pane kutanga kuri bharura zvakakuita izvi.
Asi zvichabatsira here nekuti takaona nezuro kavamunangagwa vachi wedzera ivo nemakore mashanu nguva yekuti vamalaba varambe vachitungamira matare ose munyika?
Kungoita hawo kupanika kwaitwa asi azisi zviri kudiwa ne Young Lawyers Association kuma Fred Mutanda. Chavataura ndechekuti chikumbiro chavo kudare ndechekuti Justice Malaba vakashanda makore avo 15 akakwana vasvika 70 years sezvinotaura bumbiro, havafaniri kunge vachienderera mberi, vari supposed to step down vonozorora.
Asi kabumbiro remutemo rakavandudzwa vamafunda
constitutional amendment yakaitwa to extend tenure ndiyo vari kuti haisiri constitutional, haisi pamutemo, ndozvo havasi kuda. Saka zvaitwa izvi zvangoitwa hazvo, hazvina effect yekusimisa chikumbiro chavo. Chikumbiro chavo chiri kuendera mberi ndechekuti Judicial Service Commission iise maprocess ekuti pasarudzwe mumwe Chief Justice mutsva asiri wamalaba, nekuti wamalaba ravo basa wakabata zvikuru tinovatenda nezvavakaita kumashure uku. Ngapachipido mumwe handifunge kuti shuvali pamajaji yese ariko kuconstitutional court nekusurum kuti vari 16 pari kushayikwa wangatora basa irori vakakodzera. Saka tiri kuona kuti aiwazve majaji akawanda vamwe variko kuma High Court uku, magweta muZimbabwe akawanda zvikuru, ariko magweta akawanda zvikuru chaizvo muZimbabwe munomu. Ramukoma Muchada hama vana Sisi Beatrice Mutetwa vari kuona mvara Irene Petras, vana mukoma anotitsunga vanokodzera kupinda pamapositions ivavo, ngavatariswe ivavo vamalaba vazorora.
Mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura weMeborene muHarare gore rapera mushure mekunge bato reMDCT rati vakanga vasisateveri zvido zvebato iri. Vaive mumiriri weward 16 vaDenford Ngadziore havana kutura mutoro wavaive vakatakura wekubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. VaNgadziore vanoti vari kuenderera mberi vachibatsira kutsvagira vanoshaya pamwe nevakwegura chikafu, kuona kuti zvinoda kugadziriswa zvakaita semagesi nezvimwe zvinenge zvafambirwa, uye kude kubatsira kuona kuti vana vemudunhu ravo vasina magwaro ekuberekwa vakwaniswa magwaro anokosha aya here. zvondera pera vangadziore vakakwanisa kuwanira dzimba dzinodarika zviuru zvishanu zvekudya zvavakawana kubva kushamwari nemakambani avanodzidzana nawo. Vanoti vakaparurawo chirongwa chekuti madzimai emunharaunda yavo vatange kubika chingwa vachitengesa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navangadziore pamusoro pemabasa avari kuita.
Nzira dzipi muri kupa chikafu here kana kuti muri kupa mari zvizvi chaizvo zvamuri kuita? Murikuita haya mabasa anofana kunge achiitwa naKanzura hakuna here kansela kuward 16 iko
kubva zvataka rikoliwa zvikabari nhasi handisati ndaita replacement by election so zvaikonzera kuti maresident vandiapproach zvakare ndine mandate ndakapuwa maresident mandate ndakapuwa imandate yekuenda kuKanzura kuchigadzira zvichemo so zvakandibatsira kuti anoti ndakarikoliwa zvangu asi I should be a solution provider at local level so therefore ndakaendera mberi ndichinzvita ndichimirira mabaelection mabaelection chero angauya ivi ndakasauya ndichamba ndichimirira vanhu ndichivabatsira.
Mamwe maprojects amuri kuita munzvimbo menyu ndeapi?
Maprojects akatowandei chose tine maprojects atiri kuita ekubika chingwa yemadzimai tichishanda nekambani inonzi yengoda oven pawekendi pano zvabve zvakare tine program yatirido kutironge kutiite yatiri kufanira futi neimwe corporate yelotari yekuti tikwanise kubatsira zvakare vakumakomboni vaya nedzielderi nemadzimai again vari kuuya neprogiramu yekupfiya huku kuti vanhu vabatsirikane so vari kuita madzimai zvakare vachiosa indo 50-50 so vachauya nehuku dzinosvika muma 1000 vakwanisa kurini kubatsira community yeharare west nekuti vanhu vavate maprojects zvakare pari kuuya futi neprogiramu yegardening munoziva kumaplots nevanhu vakasiyana-siyana harare west inosanganisa maplots ari within the constituency so vari kuuya futi negardening yekuti vachipa mbeu kuna vakasiyana-siyana mbeu yekovho yerepu yemaonyeni iri nemakarotsi so imaprojekti yekuti at the end of the day vanhu vanga vachibatsira at local level and ibasa rekusiti vanhu vakavhoterwa in 2018 kuti tichinoke padoro umwe naumwe kuti vanhu ivavadini vabatsiro and we are very happy neresponse iri kupuwa necorporate nemaindividual.
Avo vange vari vaimbo vekanzura weward 16 muharare vadanford ngadziore vari parunhare muharare naJonga Kandemiri westudio 7. Yashika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana pakati peIsrael nePalestine kusati kwamboonekwa kwemakore mazhinji kuri kuenderera mberi zvine mutindo izvo zvakonzera sangano reUnited Nations kuti riyambire kuti kurwisana uku kunogona kukwezva dzimwe nyika kuti dzipindewo mukurwisana uku. Kukomba kuri kuitwa neIsrael kunonzi kwauraya vanhu 65 kusanganisa vana 16 nekukuvadza vanhu 300 ane 65. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi pa Studio 7 apo. Muri kutaura nava Matthias vari kuJohni vari kuti izvo ko iro bumbiro remutemo riri kutaurwa iri ko vakuru vava vari kuzvifambisa sei oi vari kuzviitira izvozvo kuti naivo varambe varipo havadi kuti vabve varambe varipo kwenge vanozviudzamo kuti ngavabude nekuti makore avo ekushanda hakwana neivowo vheivavo vakurawo makore avo ekupedzisa kushanda hakwana zvavada kutiita izvika zvatovaichema kutoti isu Simiti ndi aitibatira Simiti anga asina kutibatira ivo maindi vavo kuzotibatira mainoti Simiti aikupromisa zvinhu zvokuti zvinhu zvakati zvakati zvinogona kuitika kana kuti mari yakati ndiyandokwanisa kupa pamwedzi iyo mari iyo ichitenga iye zvinoizvi onai manje zvikutaona vedu kumusha taanzwa tiri kuno kuJohni tiri kungoramba chingozo kuti baba kune maschool fees anoti sei nekini maisalesen nacho manje taakutiita zvobatwa repuesi manje is not good. Ngavagadzirise zvinhu vakuru ngavagadzise zvinhu munyika ti nyika iifadze munhu wese ko zvinodideko kuti vanhu takaenda kuhondo takaendire manje kuhondo kwacho.
Magadi kustudio magadi studio 7 tinokutendai nenhau dzamunotipa sechokwadi ndiri pamarondera pakati pemarondera neruwa pamefuta isusu chikumbiro chatinacho kuti hurumende izivewo kuti panyaya dzemavhaccine apo kana maticha neveutano pasiri kuda kubayiwa ngavaitiwo kuti isusu veruzhinji tibayiwe takaenda kuda kunobayiwa kwakuudzwa kuti maticha nevachemberi ndovachiri kubayiwa kwakuchizobvunza kuti maticha acho kwakabayiwa mangani zvikanzi kwakabayiwa 3 chete kubva zvatanga senge pamefuti saka zvinobatsirei kuti tirambe takachengeta kungoti maticha isu ivo maticha acho asiri kuuya zvitorina nekuti vanhu vari kuda vabayiwe nekuti maticha aramba vangoti munhu wese panongoti varamba vakangochengeta kuti maticha.
Pastudio 7 apo tinokutendai ana mukoma Jonga, ana Tononoka Hwande, ana Blessing Zulu, ana Sisi Mavhe, tinokutendai pastudio 7 apo munotipa nhau dzakanaka dzisina kwadzakarerekera. Tinokutendai rambai muchitipa nhau idzodzo.
Hello, Magadi pastudio 7. Ndoda kutaurawo pamusoro penyaya dzematicha ari kungonyimwa mari nehurumende yeZimbabwe achingonzi kwai tichagadzirisa zvimwe zvikamu zvichauya rinhirini chiichi kubva rini vanhu ivavo vachitambura maticha vasingafori zvakatanga rini zvinhu izvozvo kwava kare vana ivavo vaticha ndo vanomutsa vanhu kuti nyika ive neramangwana rakanaka vano vana vavo ivove vari kuzhe kwedzinyika uko vachidzidza ikoko vachidosaka vachiuraya dzidzo yomunyika vanhu vezana vadiki ndazvinoona sokuti nyika indeyavo
vamukase vashamarari vedu vestudio 7 vana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka zita ndinonzi Sei Mavhura ndiri Cape Town South Africa. Ndodawo kutaura pamusoro pedanho riri kutorwa nehurumende kanditaure ndichidaro kuti ihurumende inenge ichitora danho iroro yemuno muSouth Africa ndokuti vanhu vese vanodhiraivha matraksi vekunyika dzekunze vanosungirwa kunge vaine mapepa ekudhiraivha umuno. Asi chandinozongotaurawo zvakare, I think hurumende yeZimbabwe ingade ichiwanavo zvainotaura nguva zhinji panoratidza kuti vana vayo vari kuitiwa kasort of kautsinye mune dzimwe nyika. Ndodzoka zvakare ndichitaura kutoti nguva yavamugabe yaitenge nani, because vamugabe panguva yavo chaiyo chaiyo vaiwanikwa vachisimudzawo maviri matatu kutaura vachisapota vana vavo. Asi ike hino vamunangagwa varipo ava havawanikwi kana one day ravanonzi vane zvavataurawo kuchengetedzawo vana vavo vari kunze. South Africa danho rairi kutora iri inyaya yekungosungirira vana vedzimwe nyika kutoramba kuti varege kushanda, because kuti uite futi mapepa acho munhu pane long process. Saka izvi zvinoda kuti hurumende dzionesane dzogara pasi kutauriranawo, because I think mapepa ekuZimbabwe anodraivha musadhaki yose, but ivo kana vakuti havadi mapepa ekuZimbabwe, izvi zvinenge zvava kusungirira vana veZimbabwe vari kushanda vari muno mudatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere Centers for Disease Control and Prevention CDC nezuro chitatu rakapa mvumo yekuti mushonga wenhomba yeCOVID-19 unogadzirwa nekambani yePfizer ushandiswe pavana vari pakati pemakore gumi nevaviri nemakore gumi nevashanu. Mukuru weCDC Dr. Rochelle Walensky vakati CDC inokurudzira kuti mushonga uyo unogadzirwa nekambani dzePfizer neBiontech ushandiswe pavana vezera iri. CDC yakatora nhano iyi mushure mekomiti yezvipangamazano zveCDC zvataura kuti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti mushonga uyu unogona kushandiswa pavana vezera iri pasina zvinonetsa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatambira mashoko aya nemufaro vachiti izvi zvinoreva kuti mamwe mamiriyoni gumi nevanomwe evanhu vemuAmerica vave nemukana wekubayiwa nhomba iyi. VaBiden vakakurudzira vabereki nevana vavo kuenda kunobayiwa nhomba nekukurumidza. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti pakaitwa ongororo dzakawanda pavana vakawanda dzikabuda dzakanaka. Dr. Guni vanotudza zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Zvakaitwa neFDA kana kuti nebazi rehurumende rinoona nezvekuongororwa nekubvumidzwa kwemishonga kuti ishandisirwe muvanhu, zvekubvumira kambani yePfizer kuti nhomba yayo ichitangisa kupiwa vechidiki vane makore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu chinhu chakanaka zvikuru, uye ndoda kuti vateereri vazive kuti kumikidzo iyi yakaitwa kuburikidza nemaclinical trials akaitwa kana kuti nedata kana neumbowo hwakawanikwa nePfizer payaiongorora kushanda kwenhomba yayo muchidimbi ichochi chevana vane zera gumi nevaviri kusvika gumi nevashanu.
Umbowo hwakabuda muongororo iyi hunoratidzei?
Umbowo huri kutiratidza kuti pavanhu 2200 vanga vari pa 31st clinical trial kana kuti pachinhando chokupedzisira chokuedzwa nokuongororwa kwemishonga uyu, kuongorora kuti kuno senza unobatsira here kugenerate immunity against COVID-19 or SARS-CoV-2 uye au kuadze here dzinga nhengo dzimukati kana zvimwe zvinhu pavanenge pa munhu anenge atora mushonga uyu vanhu vese vavo 2200 vakatestwa kana kuti vanga vari mustudy iyoyi takaona kuti vese vakapiwa mushonga uyu hapana kana umwe chete wechidiki akabatira utachiona weCOVID-19 kunyange vakaitwa exposed kwahuri. Tikaonawo zvakare kuti munguva imwe cheteyo vanhu 18 vanga vari musame study iyoyo vakanga vari paplacebo kana kuti vakanga vakapiwa mvura isiri mushonga chaiwo asi vachifunga kuti vapiwa mushonga. Zvinova zvinogaroitwa pama double blind studies anenge iwayai. Zvakati rakidza kuti 18 vavo vakabatira utachiona sezvo vanga vasina kupiwa nhomba iyi. Saka zvinotiburitsira pachena kuti nhomba yePfizer inobatsira kunyaya kusvika kune vechidiki isingavakuvadze kana kuvarwarisa.
Dr. Guni, pane dzimwe nyika here dzakabvumidza kuti vechidiki vakadai vabaiwe nhomba iyi?
Haisi America chete yatanga kudaro. Canada yakatoezviita sondo rapfuura yakapa kambani yePfizer mvumo imwe cheteyo yekuti vana vane zera regumi makore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu 12 to 15 vatangise kubayiwa nhomba iyoyi nokubva zvakare kuburikidza neumbo hwakabuda mustadhi imwe cheteyo. Pamwe chetepo kambani yePfizer neBiontech vakatokumbira mvumo kana kuti kuapplya emergency use authorization kana kuti kushandiswa kwechimbi chimbi kwemushonga wavo kuEurope mumazera mamwe chetezvo iwayo. Ndingade kuwedzera zvakare kuti vari kuenderera mberi iye zvino izvi vane mamwe mastudies ane mhando mbiri yekutanga vari kustadha zvekare vana vechidiki vanobva makore gumi nemaviri zvichidzika kusvika makore matanhatu kwozoita imwe study zvakare iri kutarisa vana vane makore maviri kusvika makore matanhatu. Pari zvino umbo hwatatanga kuona yavanoti early data huri kutiratidza zvakare kuti mishonga yavo iri kushanda zvakanaka pasina kana zvigozhero zvatiri kuona kana urwere hwatati taona mune vechidiki avo. Izvi zvakakosha zvikuru nokuti zvichatibatsira kuti vechidiki vakawanda vanova ndivo vari kunyanyoparadzira utachiona weCOVID-19 mupari zvino vakapiwa nhomba iyi zvichakurumidza kuti America ive nevanhu vakawandisisa chaizvo vabayiwa nhomba iyi zvekuti utachiona hausisina vanhu vekuramba huchipararira huchienda iya inonzi pachirungu herd immunity.
Zvikasvika ipapo chii chatinotarisira? Chii chinoitika?
Zvikasvika ipapo zvinototibatsira kuti mukupera kwechirimo zvinogona kuti nzvimbo zhinji dzinenge dzavhurwa uye vanhu vanenge vaakudzikisa zvisungiro kana kuti marestrictions angachi zvanga zviripo zvekuti vanhu vapfeke mamaski nguva dzese zvinogona kudzikiswa izvozvo nekuti vanhu vakawanda vanenge vava neimmunity kana kuti vanenge vakwanisa kuzvidzivirira kubva COVID-19.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe raenda kuHigh Court vachipikisa kuwedzerwa nemakore mashanu nguva vaLuke Malava vange vachishanda. Kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura, vaDanford Ngadziore vachiri kubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.